mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kujima kwa nisakuwa nesu mchirungwa chedu cha nasi. Ini ndini tanono kawande, diri mu Washington DC ndi chiti ezi no ishuri mchirungwa cha nasi. Rimwe sangano rino mirira varairizi re Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Rino ti urumende haisi kuwa pindura pa msoro peru baziro rwe chimbi chimbi roraka kumbirira varairizi. Rimwe sangano revachika irini makondakita rino kurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitasurana pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezotano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevashanu 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mana ane makumi masere nevaviri 4482 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine gumi nezvishanu nemazana mana neumwe 115,401. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane gumi nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 2,713,548. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane gumi nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi matatu 1,717,430. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba eCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union rinoti rakanyorera kuhurumende richikumbira kuti ibatsire varairidzi nemari yechimbi chimbi kana kuti rescue package kuti vakwanise kuita basa ravo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti sangano ravo rakagumbuka nekuti hurumende haina kana kumbovapindura. Tataza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Dr. Shovo vanoti zvakare kubva svondo rapera zvikoro zvizhinji hazvina mvura yekuti vadzidzi nevarairidzi vashandise.
Savarairidzi takamirira kuti tiende kuzvikoro. Vana vechikoro vhiki rino vanenge vachienda kuchikoro, asi sevarairidzi pane zvigozhero zviripo. Hatina mari yokuti tinge tichienda kuzvikoro, uyezve mari yokubhadhara vana vedu, uyezve mari yokuzoti tikwanise kunge tichitsvaga chokudya kusvika panosvika payday.
Majekesera hurumende here dambudziko ramakatarisana naro sevarairidzi?
Takanyorera hurumende tichikumbira kuti tipewo mari yechimbi chimbi inonzi pachirungu rescue package kuti tikwanise kubhadharawo maschool fees vana vedu nokuzokwanisa kushandisa imwe kuenda kuzvikoro kunodzisa varairidzi kumativi mana ese muZimbabwe, uye zvino kuzonodya. Asi hapana chati chauya kubva kuhurumende. Zvekare muzvikoro kubva vhiki rapera munoratidza kuti zvikoro hazvina kugadzirira kuti zvivhurwe. mvura yokunwa kana kugeza muzvikora hamuna. Mari dzakapiwa nehurumende kuMinistry of Education hatsadhasvika kuzvikoro. Zvikwanisiro zvakaita masanitizers, zvakaita mamask hakusati kwava nazvo. Zvikara muzvikoro, kune zvikoro zviviri zviri kuManikaland, kune vana vakataridza kuti vangangova vane utachiona hweCOVID-19 pavakatesta vachizoradza kuti hongu vanahwo. Zvinongotaura zvataitaura kuti vanhu vasati vaenda kunoita mawira mombe muzvikoro. Zvinoda kuti vanhu vaongororwe, vangava varayiridzwa nevechikoro neancillary staff kuratidza kuti hapanawo angadera nedenda recovid, nokuti kuwana munhu mumwe chete pachikoro zvinoreva kuti vanhu vanozopedzisira vatapurirana vakawanda. Saka chiripo ndochokuti varayiridzi kusarewa kwokuti vabetserwa nehurumende kuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vacharamba vakagara kudzimba dzavo kusvikira hurumende yazonzwa kana kuti yatirimuka ikanzwa chikumbiro chatakasvitsanzo kuti ibatsirewo varayiridzi vakwanise kuenda kuzvikoro. Varayiridzi vacharamba vari kuzvikoro zvavo.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavakira Joe vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUDCO riri kukurudzira hurumende kuti ishedze musangano nemasangano evanotakura vanhu kuti pakurukurwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa mukutakurwa kwevanhu munyika. Mutungamiri weZUDCO vaFrederick Magura Minga vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba pasina chiratidzo chekuti zvinhu zvichaita nani. Vachiti zvave kuda kuti hurumende igare pasi nemasangano anomirira vanotakura vanhu nemakanzura kuti pawanikwe nzira yekugadzirisa nyaya iyi. VaMaguraminga vanoti hurumende inofanirwa kuudza vakuru vekambani yeZUPCO kuti vashande zvakanaka nevamwe vanotakura vanhu, vachiti haisi nyaya yekutenga mabhazi matsva mazhinji asi yekuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa uye kutsvaka nzira yekurerutsira vanhu. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu Injinia Tedius Chinyanga, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. VaMaguraminga vanoti hurumende pamwe nekambani yeZUPCO vanofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nokukurumidza.
Seboroka rinomirira vatyairi muno muZimbabwe, tiri kushushikana zvikuru nekutambudzika kuri kuita mhuri yeZimbabwe Transport. Vanhu vanoenda kumabasa, transport yekuendesa mangwanani hapana, transport yekuendesa kubasa usiku hapana, kunewo manight shift. Transport yekudzokesa zvakare kubva kubasa hakuna. Zvinhu izvi zvaane nguva zvichingoitika. Ndingati taakuda kusvika makore mairi akuda kutokwana vanhu vachitambudzika transport.
Zviri kukonzerwa nei izvi?
Ndingangoti kubvira pakatorwa danho rekuti ZUPCO itakure yega, vanhu vari kungotambudzika transport. Transport iri kushayikwa even nemasikati. Zvinomboita kunge zviri kufamba kana vanhu vasiri kufamba, but tikatarisa mamiriro azvinozoita vanhu vakudzokera kumba kana kuti kubvira kumahwani, vanhu vari kutambudzika transport. Kunana Bulawayo zvinongori zvimwe chete, kunana Masvingo zvinongori zvimwe chete, kunana Mutare zvinongori zvimwe chete, munana Gweru zvinongori zvimwe chete.
Sekuona kwenyu chiko chinombonetsa apa VaMaguraminga?
Nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti ZUPCO kuti idaidze maoperators akawanda zvinonetsa, nekuti kubvumiranwa kwakaitwa kuZUPCO hakuna kubata mati vose, hakuna kugutsa varidzi vedzimotokari. Isu tanga tichifunga kuti sezvo ZUPCO isina mabhazi inokwanisawo kurereka musoro, nekuti tikatarisa izvino mari iri kuwanikwa nevaridzi vemabhazi nevaridzi vemakombi kuZUPCO imari inokatya madza zvikuru, inorwadza kuti zvinhu izvozvo zvingaitike here pasi rino.
Saka munoti nenyaya iyi munoti kuhurumende?
Timungoti isusu ZUPCO dai yashanda nevamwe mune zvakanaka. Hatina mbovenga ZUPCO izvi, asi tiri kuti ZUPCO mawira yavo yaichidzinga vamwe, yavo yaichiti ndini chete ndinotakura, yavo yaichiti ezvino pane kakutaurwa karipo kekuti even nekumusha kumamisha nekumaindastri ZUPCO ndo yakufanira kunge ichiita. Saka zvinhu zvakabata mukati meino nyika zvatiri kukumbira kuti isusu dai zvagarirwa pasi Ministry of Local Government nemakanzuru edu, togara pasi Takati ne association akanga ariko akaita sana chovamba yona na bupta kublawa. Munana Harare, munana Sudak, munana Gako. Tirikutarira kuti tigare pasi pamwe chete tigadzire transport inogamushirika mukati menyika. Vanhu vange vari muma organization. Organization yega yega kana kuti bato rega rega, boka rega rega roona kuti vanhu varo vari kutakura vanhu sei. Vanhu vobvumirana kuti vanhu vanotakurwa nemari. Ndio mari inenge ichitakurwa nyika yese. Vanhu vobvumirana kuti pendi ye motokari dzinofamba mublawayo, dzinofamba muHarare, dzinofamba mumasvingo, dzinofamba mamutare, dzinge dzine mapendi akasiyana siyana, makala. Saka tiri kutarisa isusu kuti zvinhu izvozvo zvikange zvauya, transport yedu inonaka. Vamwe vari kufungidzira kuti tikangoramba tichingotenga mabhazi kunze, pane chinobuda. Hapana chinobuda, nekuti haisi nyaya yekutenga mabhazi, inyaya yekugara pasi.
Avo vange vari mutungamiri weZUTCO vaFrederick Magura Minga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gakava pakati pemapata anopikisa MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora ne MDC Alliance inotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuenderera mberi mapato aya achipomerana mhosva nekushorana. MDC Alliance inoti MDCT iri kubatsira bato riri kutonga reZANU-PF mukuvhiringa basa riri kuitwa nevamiriri veMDC Alliance vakasarudzwa nevanhu. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hwachayo vanoti kudzingwa kuri kuitwa vamiriri vavo mumakanzuro nemuparamende kune chinangwa chekuti vanhu veruzhinji vaone sekuti MDC Alliance haigoni basa sezvo vamiriri vanofanirwa kuita basa iri vadzingwa uye vasisakwanisi kushandira vanhu vakavasarudza. Vanoti izvi zvinobatsira bato reZANU-PF sezvo richedza kuvharidzira kutadza kwaro basa sezvinoonekwa mukuvhiringa vamiriri vanoferefeta mashandisirwo ari kuitwa mari vakaita savatendai biti.
Nyaya yekudzingwa zvisiri pamutemo kwemaMPs nemacouncillors AMDC Alliance navana Munzura neZANU-PF zviri kunyanya kuitirwa nezvikonzero zvakati kuti kusanganisira nyaya kuti ZANU-PF navana Monzora vanoda kuti service delivery sange irimo kuma towns kuzhinji kwakahwinwa neMDC Alliance. Tinotarisa nyaya kuti vanenge vachida kuti maresidents zvinhu zvivaomere, zvinhu zvisafamba zvakanaka. Munoziva makanzuro anda mabasa akawanda, maMPs ada mabasa akawanda nemacommunities. Saka kana pasisina vamiririri zvinoreva kuti hapasisina chichafamba kumacommunities ukoko, nekuti hapana anenge achamira achaenda kuparamende akutaura kuti community kwangu zvinhu zvakamira so, kuwadi kwangu zvinhu zvakamira so. Saka chavanoda inyaya yekusaremekedza kodzero dzevanhu, kusaremekedza sarudzo dzakaitwa nevana veZimbabwe. Saka apa kungoda kuratidza kuti vana veZimbabwe hamuna kana basa, vane basa tisu isusu ZANU-PF nevana Monzora nekushandiswa kwavari kuita. Chimwe chacho chii ndechekuti varunga vachida kuti MDC Alliance yatadza kutungamirira maguta, nekuti vanonga vachiti MDC Alliance ndiyo yakahwina mumaguta mese, saka yatadza kuita service delivery, vatadza kumirira vanhu, vatadza kuita chipi nechocho, nekuti ivo vanenge vakuchita remote control vabvisa makazilast.
Pane humbo here pane zvamuri kutaura izvi vashachwayo?
Tikatarisa Harare hakusina kana macouncillors MDC Alliance chakawanda. Vazhinji vasara muHarare macouncillors havasi veMDC Alliance, asi manje kana vanhu vaakuchitaura vanonga kuti MDC Alliance yavachamisa yadai, MDC Alliance yachamisa yadai, nekuti ndo zvinonga zvichida ZANU-PF ichigadzira manarratives ivavo, asi ichaonda kuti service delivery isasvika kuvanhu. Totarisa zvenyaya yekuti ZANU-PF haidi kunge ichiongororwa kana tinoti kutarisiswa nyaya dzeaccountability. Saka kana vakadzinga maMPs, munoona vakadzinga vana biti vane public accounts nekwakawanda wanda, maMPs anga achimira mira kwazvo achiongorora kushanda kunoita hurumende kuti iko mari iri kufamba sei, mabasa ari kufamba sei, zvakati hazvisi kuitwa matenda ari kuto zvisizvo, chakati chiri kuita zvisizvo. Saka vakangozviitira kuti vaka dzinga ma councillors nema MPs emdisalize kuti ndo vanomirira zvido zvevanhu ndo vanototarisa kuti zvivanhu zviri kubatwa zvakanaka here zvikudi avana ngonzura avana kana basa nazvo nokuti zvakangofanana ise mu WhatsApp group muzanupf ne team iyoyo
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri we MDC Alliance va Clifford Rwachayo vari parunare kuHarare ne Studio 7 Asi mutauriri wemutungamiri weMDCT Valoid Damba vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanozviti MDC Alliance vaifanirwa kutevedzera mutemo kubva pekutanga. Vadamba vanoti bato ravo harisi kudzinga vanhu vasiri varo.
Chinhu chekutanga vanhu vari kumisinformwa vari kutaurwa nhema nemanyepo nevanhu vanoda kuzviita vakangwara vanozvitiwo ndovanoziva kudarika vamwe vanhu. Patrick ganti taure ndichiti chibvumirano cheMDC Alliance chine mapolitical parties 7 sezvandambotaura pekutanga. Muchibvumirano ichi chinotaura kuti izvo pati yega yega paarticle 2 ichiramba yakazvimirira. Saka kusainwa kwakaita chibvumirano ichi musi wa 5 August 2017 azireve kuti zvo mapolitical parties esari muMDC Alliance akabva adizovwa in terms of their constitutions. Nekuti mukataura kuti MDC constitution inotaura kuti izvo kana pati yakudizovwa panoendwa kuCongress. Uye zvo mapolitical parties esakapinda muMDC Alliance dissolution article iyo irimo. Saka chibvumirano achireve kuti mapolitical parties akabva adizovwa kana kuti akabva anyangadiswa kuchibva kwasa kwane party 1 party yegega iramba yakazvimirira. Saka mukazvitarisa imi kuti MDCT yakapiwa maslots 114 muchibvumirano cheMDC Alliance Agreement chinozivikanwa icho pachirungu again se composite political cooperation agreement. Saka composite political cooperation agreement inotaura iri kuti mapolitical parties achapiwa maslots awo, MDCT ikapiwa 114, wavo Mingubi wakapiwa 34, Tendai BT ne PDP wakapiwa au maslosa wakapiwa iku contest. Zvinoreva izvo kuti izvo each and every political party inoisa ma MP ayo mukati mechibvumirano oendesa ku parliament asi akabatana. But zvisingareve izvo kuti izvo isusu tatopfudza ma political parties edu. Mukaenda imimi mubumbiro remutemo renyika rinotaura kuti kana mumwe nemumwe we MP anenge abuda mu political party yake, party yake inero inokodzero yekumudzinga nekuti ndiyo ineka kamuforwarda ikashandisa ticket rayo nezitarayo. Saka MDCT yakanokontesta 114 slots. Pa-114 slots ipapo yakahwina 46. Vamwe vacho ndokuzonopinda neproportional representation. Saka vatiri kudzinga hatinombodzinga vanhu vePDP. Hatina kudzinga vanhu vana Woshmingube. Hatina kudzinga vanhu MCD. Tiri kudzinga vanhu vakanopinda neMDCT. Mukavabvunza vese vanhu vakadzingwa ivavava. Vakaendesa maCV yavo kuna Secretary General Douglas Monzora. Vakanga vakapa maapplication forms vachiti we apply to the MDCT, to the Secretary General of the MDC. Nekuti mukazvitasa patakaenda kumavotes, vachamisa ndivanga vari president. Asi akanga ari vice president wavo ndiva Mudzuri. Akanga ari national chairman wavo ndiva Komichi. Akanga ari Secretary General ndiva Monzora. Akanga ari deputy Secretary General ndima Mpariwa. Saka isusu hatisi kuti tiri kudzinga vanhu vasiri vedu, tiri kudzinga vanhu vakuru vatiri kuti vaiziva dumburi remutemo, vaiziva zvinotaura zveMDC Alliance Agreement, vari vanhu vakuru vanoziva kuti zvomapato haana kunge akadizovwa. Saka isusu hatisi kudzinga vanhu vasiri vedu, tiri kudzinga vanhu vanofanira kuva responsible, vari responsible citizens.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, Valoid Damba vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. ZimLife.com rinoti gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano razivisa kuti mhando yeCovid-19 ye-C.1.2 haina zvainotyisa pari zvino. Sangano rePoverty Liberation Movement rinoti iro nemadzisawira aro vanenge vachiratidzira nhasi muvhuro pamusoro pemari dziri kubhadhariswa vanhu vanenge vakwira michovha kana mabhazi asingadiwi nehurumende. Chronicle rinoti vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vabvumidzwa kumbogara kumba kana vabuda muchipatara mavari kurapwa uye havachadzokeri kujeri kusvika utano hwavo hwavhenekwa zvakakwana. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7. Ini ndinoitwa mbuya memo ndinogara Pretoria. Ndinoshama nemukomana ataura achitara kuti vanhu vezano uyai pano pa studio 7 muchitaura ndiye ega achiri kuda zve ZANU-PF vana vauri kutaura vema ovet vema prisa vema soja vanozova kuti ZANU-PF yakazara mhondi saka vana ivava havachada saka uri kuona vachibuda mugrupu renyu rezanu-PF vaakufunga vana vakaenda kuchikoro ndiri kutoshama iwe zera rako uchiri kusapota ZANU-PF uri apa unorarama puti apa hauna bhutsu dzekupfeka apa wakadzidza apa hauna basa saka uri kuona vana vecho vezanu-PF vari kutiza kubva muzimbabwe kuya kuno kuyambuka mhiri kumagungwa akasiyana siyana
Makadi pastudio 7 makadi vashamwari ari vese vestudio 7 yese vanoishandira aiwa ini ndiri kutaura ndiri kuno kumashonaland history kuno ndichiti aiwa avo vanhu avo vanonzi vekwamonzurawo vanofanira kubuda pachena kuti vane kamari kavari kushandira kamari kavari kushandira kavakapiwa nezanu seiko ivo kushanda kwavo nezvepolitics zvavo hatina patakambunzwa pavanoratidza kuti vakarwisa zanu asi pakuti bedzi zvinhu zvese zvavari kuita zvinoratidza kuti zviri kungorwisa musangano wemdc alliance chavasingazivi ndechekuti musangano vaurai musangano ndewevanhu pati yachamisa nyangwe ikanzi madhaka tinoitsigira bedzi hatidzokeri mumashure
ndinoitwa samanyanga kumba kumberengwa ndinokurudzira zvangu vachamisa nhau yezita iyo handioni vanhu vanoda ivo vachamisa tinoda ivo stereki hatinyanyi kuda zita rekuti mdc alliance asi tinoda vachamisa vapinde pachigaro so tinovakurudzira kuti vapinde munogara veruzhinji mumaruzevha kwakaita kwedu kunana mberengwa nemumaruzevha akakomberedza nyika maprovinces ese vachipinda vachikampena nguva ichiripo nguva vasazouya nguva yapera
mangwanani kune vashamarari vese pastudio 7 mangwanani kune vana vezimbabwe vese vakateerera ini ndikudawo kutaura pamusoro pezvemurume anonzi joshua akasenda voice note akatsviti anosapota zanu ari papretoria apo murume uyu nyemba dzekushamisa chaizvo joshua handizive kuti munhu akaita sei nokuti aibvunza kuti ko vamwe vese vezanu muripiko tauraiwo pastudio 7 muchikambenera zanu anoti iye vana vese vemaovheti nevemasoja vaakusapota mdc vanobuda kumagurupu emdc vakatiza kugurupu rake rezanu ewe joshua toda kukutaura kuti kana mwana wemuovheti nemusoja vaakusapota chamisa kuiwewewo hako usina kana chaunacho wakatotizawo nhamo dzekuzimbabwe unonopotera kupretoria kutsvaga mafuro manyoro uchiri kungovhura muromo wako uchitaura kuti inini ndinosapota zanu ini ndinosapota zanu muripiko vezanu ngatitaurei kuitira kuti tipote tichikambenerawo zanu tichitaurawo mavoice notes pavoice of america musafe maka pablame kune vashamari vavi vedu avo vana mukoma hwande vanoita basa rakanaka vana mukoma hwande havasarure kuti aya mashoko ndevani kutoshaya ka hapana kana wezanu aripo iwewe ndiwe wega wasara wega wezanu unofungidzira kuti uchiri nevamwe here ndiwe wega muzanu wasara shamwari vamwe vese vakakurosa vaakuti nero nero
mukazima ngoti bazi dai kuri kunzi munopota muchinge muchitorawo vanhu vese pachitauro apa zvaiyamurawo ruzhinji zvino chinonetsa ndechekuti imini munotora vanhu 5 out of million vanhu nokasenda meseji dai muchimanejawo kana kutorawo kana 20 vanhu vanenge vachitaurawo ndoda kubvunzawo kuti nai chisi nyashanu vemubhoera chipi chai chai imimi vanyashanu chaivo vakandengawo munomboziyawo here kuti ndozvinoitwa mudunhu renyu rekuti mubhuku mazvinarwa papanyashanu apa kuti munhu anonzi anobhadhara 3 mbudzi dzinourayiwa ipapo jongwe rinourayiwa ipapo ti rinobikwa ipapo 2 makreti edoro anonwiwa ipapo 2 makreti emadhiringi anonwiwa ipapo nenhau yekuti uda kupuwa stendi yekuvakira stendi chaiyo munda wababa ako nokuti uda kungovakira badzi pakubhadharisa zvinhu zvakawanda kudaro machifika matongera amunoita ekuiginwa zvino ichiitika munharaunda yenyuka anoshoresa imi hazvina kunaka tibatsirewo muinde pabhuku rahazvina varwi apa andanyashanu kwana bhidhiri uchiwengao machinuwo munoona zvekuitika ikoko kuti hazvibatsiri chiro hazvibatsiri chiro rutsinyo rudzi rwakadarirwo rwakashata
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muvhuro wekutanga mumwedzi waGunyana, America inocherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day, ichipemberera vashandi vayo nezvavakaita kuti America nevagari vayo vabudirire. Zororo reLabor Day rakatanga kucherechedzwa makore anopfuura zana nemakumi mashanu apfuura. Panguva iyo maindustry akatanga kuwanda uye panguva yokupinduka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Hondo yekurwisana kwevanhu vemuAmerica pachavo isati yapera muna 1865, America yakanga yatotanga kubva mukuvimba nezvekurima yave kutanga kuita zvemaindustry, izvo zvakakonzera kupindudzwa kwezvinhu zvizhinji zvikuru mumaguta ekumatunhu ari kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Michina yaigadzirwa yakanga yave kutora nzvimbo yevashandi asi ichiwedzera uwandu hwezvaigadzirwa neuwandu hwezvinhu zvakasiyana-siyana zvakange zvave kugadzirwa. Ukuwo njanji nemigwagwa mitsva yemota yaibatanidza makuta mazhinji ichiwanda, izvo zvaiita kuti zvinhu zvinodiwa mukugadzirira zvinhu zvikwanise kuendeswa kwazvinodiwa nekukurumidza. Izvi zvakakonzeravo kuwanda kwemabasa, izvo zvakaona vanhu vachibva mumaruwa vachienda kumadhorobha akaita seNew York, Chicago nePittsburgh. Ukuwo uwandu hwevabva kure vaipinda muAmerica vachibva kune dzimwe nyika zvikuru kubva kuEurope huchikwira. Upfumi hwenyika hwakaramba huchikura. Zviuru nezviuru zvevashandi vakanga vachishanda mumaindustry, mafactory nemumigodhi kwemaawa 12 pazuva svondo rega rega, vachitambira mari shomanana uye vachishanda munzvimbo dzakange dzine ngozi. Pamusoro pezvo, vana vadiki vane makore mashanu vaishandiswa vachipihwa mihoro mishomanene pamasendi 20 paawa aipihwa vanhu vakuru. Izvi zvakasimbaradza masangano anomirira vashandi muhurukuro nevashandirwi. Masangano aya aironga kuramwa mabasa nekuita misangano nevashandirwi kwaizopedzisira pave nebongozozo. Musi wa 5 Gunyana 1882, zviuru 10 zvevashandi muguta reNew York zvakatora mazuva asingabhadharwi kubva pamabasa avo kuti varatidzire kunyunyuta kwavo. Vakafora kubva kuhofisi yameya vachienda pavakange vasarudza kuungana. Iri rakava zuva rekutanga vashandi vachizvipa mazuva ekuzorora Labor Day. Zvirongwa zvakaitwa pazuva iri zvaisanganisa kufura mumigwagwa zvichiteverwa nekupemberera vashandi nemhuri dzavo. Makore ano zuva revashandi Labor Day rinopembererwa nekufora mhuri dzichisangana dzichidya kugocha nyama nemamwe mafaro. Mutungamiri wenyika panguva iyi vaGrover Cleveland ndivo vakasaina bhiri muna 1894 rekuti zuva revashandi rive zuva rezororo muAmerica. VaCleveland vakati kushanda kune hunhu uye kunokudzwa zvikuru muAmerica. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pezuva revashandi ranhasi Labor Day. Maverengerwa neni Tanonoka Hwande. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitatsurana pachena. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande. Ndiri Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.